Zvichitevera chisungo chakaitwa nezuro nekomiti inoona nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, COVID-19 National Task Force, bazi rezvedzidzo yepamusorosoro ranyorera zvikoro zvose zvepamusorosoro kuti zvinenge zvavharwa nemusi wechishanu. Bazi iri rinoti vadzidzi vari muzvikoro izvi vanofanirwa kubuda mudzimba dzavari kugara musi wechishanu usati wapfuura. Hurumende inoti zvidzidzo zvichaenderera mberi vadzidzi vachishandisa madande mutande kana kuti online education. Gurukota redunhu reMashonaland West Amai Moliswa Chikoka vati chikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CUT chiri kuvharwa parupedza vadzidzi varipo kunyora bvunzo nechishanu. Amai Moliswa Chikoka vanovesa chigaro wekomiti yeCOVID-19 Provincial Task Force vati zvitevera kwanikwa kwemudzidzisi mumwe chete aine chirwere cheCOVID-19 uyo akasangana nevadzidzi vakawanda mukudzidzisa vari kuvhara chikoro ichi.
Chino University paita case yekuti izvo pane mudzidzisi awanikwa neCOVID-19. Saka zvakureva kuti izvo chikoro National Task Force yakati ngachivharwe. Zvatiri kuziva ndezve tiri kutaura kuti smooth closure yechikoro kuitira kuti pane vana varipo vanga vari kutonyora maexams. Saka taudzonzwa kupedza. Vachingopedza chikoro chobva chaita sei chobva chavharwa.
Patabvunza kuti sei vari kumirira kuvhara musi wechishanu, mutauriri weCUT vachapera Musekiwa vati vari kuvhara chikoro ichi nechishanu kuitira kuti vadzidzi vari kunyora bvunzo dzavo vadzipedze nechishanu. Vatapera vati vadzidzi vanga vachiuya kuzonyora svondo rinouya nemuvhuro havachauye kusvikira vazoziviswa nekufamba kwenguva. Mutauriri weBindura State University vaJames Gutura vati havasati vavhara asi vachange vavhara kusvika nechishanu. Mutauriri weMidlands State University Muzvari Mirirai Mawere vatiwo vachavhara sekutaura kwehurumende vachiti vachagara pasi kuti vatare zuva. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti danho ratorwa nehurumende rekuvhara zvikoro zvepamusoro rakanaka zvikuru. Asi panyaya yepakati Dr. Madzorera vati chikoro chinofanirwa kutevera vose vakambosangana nemudzidzisi uyu kuti vaongororwe kuti havanawo kubatira COVID-19 here.
Zvakakosha zvikuru kuti contact tracing iyo itiwe. Kana vakawandisa vanhu vanga vachita contact nemunhu iyeye, ndinoona zvaangonaka kuti chikoro icho chimboti vhariwei, nokuti chikoro chese chinenge chava macontacts.
Nyika dzakawanda dziri kuvhara zvikoro kuitira kuti vadzidzi nevarayiridzi vasapinde njodzi yechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.